Tete Musangano Mbazi Rewe Chidiki Muzanu PF wa Godfrey Senengami vauza Studio 7 kutichirongwa ichi chichangu pamuku parurwa chichaitwa pamadandi mtanda kaita si WhatsApp, Twitter, Facebook ni mamwe uye chaka nangana nikuona kutuwa mnangagwa vaona rusigiro roka simba msaruzu za 2018 vatu kunyange hazu vatsigiru ibatura waka wanda waka tunyurisa kuvota chirongwa ichi chaka nangana nevaye vasati wanyurisa kuvota
kuvota saka urongwa u tirugumu tura kichenda na upa urongwa u nasaita urosana tura Facebook, Twitter, Instagram nepa WhatsApp hapo pasu kutana nile chidiki walimu Zimbabwe kumaturu kose inga kumatiri mana osu kutiba mbude maende kulo register kuvota uwe kumazo register wa mnangagwa tiyande kime makwikwi ma special shows makwikwi echara katenga makwikwi emitambo ya katia na siyana ma road shows pamochete nezuma na katia na siyana tiyande kime
vati baturavo rino vatsigiri vakawanda chose uye havabvumirani vechidiki vekune mamwe mapato anopikisa avo vanoti ndivo vakaita kuti vechidiki vakawanda vanyorese kuvhota munyika vati baturavo rine rutsigiro kumaruwa uye rave kupinda mumadhorobha umo magara musina vakawanda vanofarira kuvhota
nhengo dzedu dzose dzakaenda kunoregista kuvhota asi kana vamwe vaine mufungo wekuti ivo ndo vakabudisa vanhu vakawanda kuenda kunoregista kuvhota regai tigomira tigozoona kana vachitaura chokwadi nekuti maresults esaruzi za 2018 ndiwo akatiudza kuti akaregista vanhu vakawanda musaruzo idzodzo ndiani
vaenderera mberi vachiti nyaya yekuti mapato anopikisa ari kuita zvikwata achiumba mubatanidzwa inoratidza pachena kuti anoziva simba rezano PF pasarudzo
isu hatingashaiswi hope nevanhuwo vanenge vachiita mahubwa avo kana ukaona vana vari kumahubwa mwachiti ndine baba ndine mai baba chaiye haungasiye zvavanga uchiita kuti tino ubaba hwangu hwatorwa kana kuti mai kutosiya kuto ichiita vachitino umai hwangu hwatorwa nekuti vana vanenge vachitamba kumahubwe varegei vaite ikodzero yavo
asi munyori mubazi revechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai mudunhu reHarare vadanford ngadzore vaudza studio 7 kuti havabvumirani navatsenengami uye zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vanyorese kuvhota zvakaita samabereka mwana nemhou nemhuru yayo zvakatambirwa zvakanyanya nevechidiki nekuti vave kuda shanduko
so nyaya yekuti zvatopiri pakawina election zvakato kunge zviro zvehombe chose vanhuwo vafanira kuti vamuse zvakare muhope vazive reality panyika kuti muno muzimbabwe hamuna mabasa muno muzimbabwe maitaonyenongasote nemuromo so zvakadaro izvozvo zviri kliye kuti changirai 2018 ndiyatanga tipedzenyika
zvichakadai vatsenengami vati havasi kuzobvumidza kuti vechidiki vaite nyaya dzemhirizhonga zvikuru sei pasarudzo vati veruzhinji vanofanira kuvapa mukana kwete kuvatonga nezvaiitwa nechikwata chevaimbotungamira vechidiki mubato iri vakudzi chipanga nevamwe vavo vatiwo vechidiki muzano PF vachakwidza chikumbiro kuvakuru vebato iri kuti vanoda kuti vapiwe zvikamu makumi matatu ezvigaro zvese zveparamende nemakanzuru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.